Din jingo taura zvino kunei taura zvino kunetsa uruve mdanga ndine kugeta kana zvadhakwa ndine kujeka taura zvino kunei taura zvino kunei iwe jingo taura zvino kunei iwe jingo taura zvino kunei kana vanetsa ingoni bipa vanondiziva vachatidzira kuti respect tino doinida respect tino doinida iwe jingo taura zvino kunei
iwe jingo taura zvino kunei
iwe jingo taura